manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 5 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takabaiwa Covaxin injection rekutanga. Zvakaguma zvakadaro, majudhete akasvika, akatodarika, hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho, usipo ndizvo nimirira mupane vanhu 10. Tomira kusvikira vanhu 10 vakwana, apa una kubaiwa, judhete rako radarika. Saka hatichazvinzwisisi.
Vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba yekutanga yeCovaxin vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabaiwe nhomba yepiri. Madzimai akawanda munyika anonzi ana ruzivo pamusoro pehomwe yemari inobatsira vanhukadzi yeWomen Development Fund. Sangano rePremier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvine vatambi vanenge vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba yekutanga yeCovaxin vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabaiwe nhomba yepiri. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti kabhodhoro kamwe chete kenhomba iyi kanofanirwa kushandiswa kubaya nhomba vanhu gumi kana kachinge kavhurwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda mutsvakiridzo yaitwa neStudio 7 mushure mekunge yanzwa kuti pave nedambudziko guru rekuti vanhu vabaiwe nhomba yepiri yeCovaxin. Izvi zviri kuitika munzvimbo zhinji munyika yose. Mumwe wevanhu vakamirira kubaiwa nhomba yepiri yeCovaxin, amai Simbiso Sinyoro, vati vaifanirwa kubaiwa nhomba yemusi wa30 Chikumi, asi zvazvisati zvaitika. Amai Sinyoro vati kunyange hazvo vakawana kuine nhomba yekuchipatara kumbare, vakaudzwa kunzi vanofanirwa kumirira kuti vanhu vatange vasvika gumi kuti vabaiwe nhomba iyi.
Isusu takabaiwa Covaxin injection rekutanga. Zvakaguma zvakadaro, majudhete akasvika, akatodarika, hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho, usipo ndizvo nimirira mupane vanhu 10. Tomira kusvikira vanhu 10 vakwana, apa una kubaiwa, judhete rako radarika. Saka hatichazvinzwisisi kuti mainjection aya hatichawane maeffects here kana kuti.
Mumwe mukota anobaya nhomba ataura neStudio 7 asina kuda kubuda pamhepo, atiwo nhomba yavanayo yeCovaxin haigoni kuvhurwa kana pasina vanhu vakakwana vekubaya nhomba iyi. Mukoti uyu ati vanonyora mazita evanhu vozovazivisa kuti vauye kuzobayiwa musi wakati kana vanhu ava vakwana gumi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vachimirira chinoi mudare National Assembly vaPeter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kumboshayikwa kwemishonga wokunogona kuzokanganisa mashandiro akanaka enhomba. VaMataruse vatiwo zvekudzosera vanhu vamboya kuzobayiwa vasina kuwana nhomba zvinokonzerawo kuti vamwe vaore mwoyo vobva varega zvachose kubayiwa nhomba iyi.
Zvinango afekta nyaya yekuti vanhu vanozobayiwa vanenge vavashoma. Noti vamwe havazodi havazomiriri izvozvo vanozorama. Plus mavaccines agare nguva yavo yekubayiwa inzi kwanzi bayotanga ndiyo wakunzi zisesha kata pa vaccine yoyo unozombaya rimwe panguva yakati kuti zvemasoriti kana vanozonyaa kunonoka manje that's paa yanga ichafanira kujenariswa nejekiseni rechiti inogona kudzikira nekuti time inenge yadarika.
Imwe nyanzvi yezveutano uye vakabva vagurukota rezveutano muhurumende yebatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati pane nhomba dzakadai zvipatara zvinofanirwa kuzivisa veruzhinji mazuva ekuenda kunobayiwa nhomba kuitira kuti vagare vakagadzirira.
Ehe, zvinoitika kuti dzimwe nhomba dzinouya dziri mumavhayo emadosi 10 at a time, saka panofanira kuona vanhu 10 vanobayiwa kuti izvo nhomba isawestike. Kana zvidero ngavape vanhu mazuva wokuti izvo covaccine tiri kubaya musi wechina, musi wechipiri and so forth. Vanhu voziva kuti tukuenda unobayiwa musi wakati voya vakawanda panzi pokuti vanhu vadide kufambira mahara vachienda kunobayiwa nhomba yavanosvika vachinza muna kukwana 10.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo ranga risati raona zvinyunyuto zvekuti vari kuda nhomba yecovaccine, vari kumiswa kwenguva yakareba vasati vabayiwa nhomba iyi.
Handingati ndine ruzivo nayo, handisati ndasangana nazvo izvozvo zvokuti vanhu vanomiswa tini. Chandoziva ndechekuti mavaccines ariko kumazvipatara zvedu zvose ende vanhu vari kubayiwa.
Zimbabwe yakatanga kutambira nhomba dzecovaccine zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 kubva kuIndia muna Chivabvu, uye yakava nyika yemuAfrica kutanga kushandisa nhomba iyi. Zimbabwe ine mhando ina dzenhomba yecovid-19 dzinoti Sinovax, Sinopharm, Sputnik V necovaccine. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvitatu nemakumi manomwe nevanomwe 793,077, uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvisere nezana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 568,133. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, uye vanhu mazana masere nevapfumbamwe 809 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi manomwe nevasere 1878. Vanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vava zviuru makumi mashanu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 54,474. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya yechirwere checovid-19 icho chiri kuramba chichipararira munyika, Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu vekumaruwa vanofanirwa kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Ngatinzwe hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Yakumaruwa covid-19 yapambira, izvino hapachina muZimbabwe paunoti apa hapana. Ndinoona spike iri kwezvino kumaruwa inogona kunge yakanyanya kukonzerwa nevana vechikoro vaibva kumaboarding school. Vakaenda nayo, toziva kuti muzvikoro umu chachaputika chirwere ichi. Vazhinji vacho vanobvawo kumaruwa vangoendawo nacho vachinopa vari kumaruwa. Chechipiri ndechekuti mabhazi edu aya ezupuko aya ari kungoramfamba akazara. Saka kumaruwa ikoko katirga ndimbosvika kutaundi ndotenga chakati, unodzoka wabata covid-19 mubhazi imomo. Nokuti munenge muchitori neumwe ane covid-19. Then rimwe dambudziko nderekuti kumaruwa hakuna testing yakakwana, hakuna matesting facilities. Kana uchida kutestwa unotoenda kutaundi. Izvozvo futi imwe bottleneck yakashata iyoyo. Testing ngaiiswe kumareserva kuitira kuti vatestwe vari kwavari vagoiswa muisolation vari kumareserva ikoko chirwere chisapararire.
Chii chingatiwa nehurumende kuti imise zvave kuitika izvi?
Zvino tinokurudzira hurumende kuti itoinkriza, itoita blitz yekudzidzisa vanhu kumareserva, nekuti papa nebelief yekuti kumareserva hakuna covid-19. belief hiyo inofana kutanga kuchisukwa mudangariro dzevanhu vazouti chirwere chapambira uyezve ngapave netesting inoitwa kuma reserve ikoko vasingafambe nzendo refu dzokuenda kunotestiwa futi kana unga uri negative unotozodzoka watu vane chirwere ikoko nokutwa kwira basi rarakazara vanhu asi dzidziso nokuencourage vanhu vari kuma reserve kuti vapfeke mamask vanga vasingapfeke vachifunga kuti izvo hakuna then chimwe mariro vanhu kuma reserve vanongoungana pamariro ndopavanopasana chirwere checovid 19 ichi mariro ngaave regulated kuma reserve vanhu vasangoungane kumariro
vanhu mumaruwa vane ruzivo rwakakwana here vakapiwa ruzivo rwakakwana here vanonzwisisa nezvechirwere ichi here
panyaya yekunzwisisa ndinoona kunge vanhu vekuma reserve vanoziva kuti chirwere chiriko vanongozvinzwawo maradio asi vazhinji havasati vagutsikana kuti chirwere ichi chako kumaruwa ikoko mazuva ano ndakutoona vakuvhunduka nokuti kwaakufiwawo kuma reserve munhu otofa otonzi afa necovid saka asi kudzidza kwakanaka ndekuti vafane vadzidziswa pasati pavana arwara uyezve kuti vakwanise kutsvaka rubetsero any treatment nokukurumidza izvozvo ndezvimwe zvinodzivirira futi kuti chirwere chisarambe chichipararira asi dzidziso yakakosha
ko iye hurumende nai Dr. Madzorera iri kuita zvose zvinofanirwa kuitwa here kuti chirwere ichi chidzikire
hurumende iri kuedza hayo kuti iite zvinofanira kuitwa kumareserva asi hazvina kukwana nyaya yecommunity surveillance iri kure chaizvo kumareserva hakuna contact tracing yakakwana kumareserva makliniki ikoko haatokwanisi kutesta covid-19 pamunhu atouya ane masymptoms ecovid-19 anozorifeiwa kuti atoenda kutaundi izvozvo hazvina kunaka nokuti achakwira bhazi achizadza vamwe futi achienda kutaundi ikoko saka nyaya yekutesta nyaya yokudzidzisa vanhu ngavadzidzise vanhu ngapaitwe blitz yokudzidzisa vanhu nezvecovid-19 uye zvokuti yapambira mareserva kurapa kwacho ndiri kuona kumareserva zvakare kuchiri pasi nokuti vanga vasina kugadzirira makliniki ngaadzidziswe kuti izvo munhu ane covid-19 anorapiwa sei ngavapiwe mabhuku mamanual okuti zvinofamba sei then chokupedzisira nyaya yenhomba nhomba haisi kufamba ndiyo ultimate yatingati danho redu rokupedzisira ratakatemba naro rokuti tipedze chirwere checovid-19 vanhu vazhinji havasati vabayiwa nhomba nokuti yakashota hurumende ngaione kuti yamita obligation yayo yokuunza nhomba dzakawanda 1 million a month sezvavakapromisa tikavhe mareserva ese ndokuti tikurire chirwere ichi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunhare vari kukwekwe natanonoka Wande weStudio 7. Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti hurumende inofanira kushambadza zvakanyanya homwe yebudiriro yemadzimai yeWomen Development Fund richiti ongororo yarakaita inoratidza kuti madzimai akawanda munyika haana ruzivo pamusoro pehomwe iyi uye kuti inofambiswa sei Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
kunze kwekusaziva nezvehomwe iyi ongororo yeZimcode inoratidzawo kuti zvakaoma kuti madzimai zvikuru sei kumaruwa awane mari iyi nekuti haana zvinodiwa kuti akwanise kuwana mari iyi vamwe vaitungamira ongororo iyi vaJohn Maketo vaudza Studio 7 kuti panodiwa zvinhu zvakaita seproject proposal izvo zvinoda magweta neunyanzvi hwepamusoro vatiwo panodiwa umbowo hwekuti munhu anogara kupi izvo zvinoita kuti vaya vanogara kumaruwa vabhadhariswe chioko muhomwe nemasabhuku nemadzishe nevamwe vane mvumo yekupa matsamba akadai
pamwe pacho zvinozoda kuti vafambe vaende kumakansela kumasabhuku vanyorerwe matsamba uye vatungamiriri vakadaro vamwe vacho zvairatidza kuti vanezenge vachidawo mari kana chioko muhomwe kuti vagone vachipa munhu tsamba kana kumureverera kumupa recommendation kuti agone kuwanikwa achino accessa mari idzi chimwe chetare chairatidza kuti madzimai mazhinji vanoshaya simba pazviri vaita ura vachiti zvinoratidza kuti vanowana maridzi zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Kana usinga sapote pato rakati hauna sapoti kwairi.
Vamaketo vati kana zvibinga mupinyi izvi zvikabviswa, madzimai akawanda anokwanisa kuwana mari kubva kuhomo yeWomen Development Fund.
Zvaidikanwa kuti nyaya dzakadai dzishambadze pamaeuro maregios anosvika kumativi mana enyika kuti vanhu vese vanzwe zvoiswawo mapepa nhau zvoziviswawo kuburikidza neutungamiriri nemalocal authorities zvoiswa pamanotice board emalocal authorities nenzvimbo dzinoenda madzimai akawanda kuti vakwanise kuaccessa information yakadai.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku avo vanoshandira kuChipinge vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eZimcode vachiti kana kwavanoshandira vanoona madzimai achinetsekana zvikuru kuwana mari pasi pehomwe yeWomen Development Fund kana zvimwe zvirongwa zvebudiriro.
Asi ndinoona kuti process yainoshandiswa yatosimudza mamwe madzimai anenge achimhanya maraini achiita seari kubatsira kunyorera madzimai emaprojekti. Vanenge vachiita vanyatsokwanisa kunyorera maprojekti. Saka vanenge vachiita kuvabatsira kunyorera maprojekti acho iwayo. Vachipiwa zvimwe mari zviri mari vanenge vachiapplya. Sivamwe vanenge vakaapplya mari dzekuti vada kupiwa 10,000. Vanenge vachitorerwa imwe 1,000 zvivitini ndakakubatsirai kunyora. Asi zvichiitwa nevanhu vacho vanofanira kuuya vachibatsiridza madzimai avayo kuti ange achiona chouviri.
Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai nemabhizimisi madiki amai Chido Madiwa vati madzimai akawanda munyika anoziva nezvehomwe iyi nedzimwe asi kuti mari yacho ishoma chete.
Mari yacho ishoma nini? Vakati vamobvezi ngekuti almost in every district we have maybe one or two projects dzabatsirwa neWomen Development Fund which is very little. One project per district or two projects per district is not good enough.
Vati madzimai ndiwo akawanda kumabhizimisi madiki munyika nekudaro hurumende inofanira kuwedzera mari muhomwe dzakaita seWomen Development Fund neWomen Empowerment Bank. Pasi pehomwe iyi munhu kana chikwata chemadzimai chinopiwa mazana mana ezviuru zvemaRTGS kutanga kana kusimudzira mabhizimisi avo. Ongororo yeZimcode iyo yakaitwa kumatunhu ese gumi munyika pachibvunzurudzwa madzimai churu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe inoratidza kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemadzimai munyika hazvina ruzivo nezvehomwe yeWomen Development Fund. Women Development Fund iri pasi pebazi rezvemadzimai nemabhizimisi madiki uye hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rebazi iri amai Stembiso Nyoni vange vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Imwe nyanzvi iri kuongorora mishonga inodzivirira madzimai kubatwa neHIV. Dr. Nyaradzo Mugodhi vanoti urongwa hwekuongorora mushonga unotarisirwa kudzivirira vakadzi kuti vasatapurirwe HIV hwave kutangwa gore rino. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Muongororo yekuona kunyatsoshanda kwemushonga uyu, Dr. Mugodhi vanoti madzimai achange achipiwa mushonga uyu kamwe chete pazuva. Dr. Mugodhi vanoti mushonga weislatravir wakanaka nokuti unouraya hutachiwana hweHIV nokukasika husati hwapinda muropa remukadzi.
Islatravir imhando yeantiretroviral drug. Maantiretroviral drugs ane maclasses akawanda. Mamwe anobata HIV isati pinda, mamwe anobata HIV changopinda muma cells edu. Islatravir yakanyanya kusimba pakuti inobata HIV paviri painenge chipinda muviri.
Dr. Mugodhi vanoti tsvagurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unoshanda zvemhando yepamusoro uye madzimai zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 vachiri kuita zvepabonde vachange vachishandisa mushonga uyu kumakiriniki makumi mana nemana emunyika dzeSadic neAmerica. Dr. Mugodhi vanoti madzimai zana nemakumi mashanu emuZimbabwe vachange vari muchirongwa ichi chemakore matatu chinonzi Empower vachiongororwa kuti mushonga uyu unoshanda here sezviri kutarisirwa.
Vano shinji shukufamba uchimwa mapirizi everyday shino neta. So, tudako na wajineta uti HIV tipezeri kana tika wana mshonga wekunwa unomuyo wa wanse mandi. My studies aya ye Islatravia inonzi Empower. Ta shaga mazimayana ita 4,500 munyika zakati one day saka chi chakurudzedi shaita about 3 years.
Mutauro wesanga nojare Health Communicators Forum amai Catherine Murombezi wauza Studio 7 kuti mshonga we Islatravia hausi iwo woga uruku paruwa asikuti kune mumwe unonzi dapira vin ring inova meteka na kuti shambo inope kwa kusikarudzi vwewa kazi dapira vin ring iyo iriku paruwa mungu wapupi iriku tevera yaka tambiru wane sangano re European Medicines Agency shokuti kwango sara sangano re World Health Organization kuti riche osa ishosho dapira vin ring ino tikana yate kwa kudaro ino shipa mshonga unoraya utachiwana we HIV paunenge uchipinda momoviri we mkazi kwe mazuwa makumi maviri ne masere 28 otora imwe mete itwa yofe kwa shakari
kawana rufaru ni kuti kwa vane shambu ya tinga timete ya kupa mzimai simba ya kuti ajedziviri ino pe kwa mnengo ya mzimai ino gara imu umu mazuwa 28 yaka gazi kwa mshonga unanzita pifiri nring ino budisa mshonga itra kuti kana paina utichuwa na unenge wapinda musika mwiri wa mzimai unoparazwa ipapo
Dr. Mgodi vanoti munokazi anofanira kusarudza mshonga unowirirana nemuviri wake sezvo mishonga iyi ichigamuchirwa zvakasiyana siyana nevanhu kadzi
tinofanira kupa mudzimai wega wega choice saka tataura pano nenyaya yering inopekwa kunzira yesikarudzi chikadzi tataura nenyaya yemajekiseni anobayiwa achidzivirira HIV tataura nepiritsi retruvada rinotorwa zuva roga roga
Mukuru weze AIDS and Arts Foundation Muzimbabwe va Emmanuel Gasa vapembera nemufaro vachiti chirongwa ichi chichanakira vakadzi vose avo vasati vatapurirwa HIV vanotiwo chirongwa ichi chinofanira kusvikawo kumatunhu ose enyika
tinofara zvikuru ne development icha yekuti madzimai vaya vanenge vari negative vakwanise kuisa preventive measure HIV kunenge yesikarudzi zvino zvinogona kuramba takaita kuti ticontain ma statistics atinawo tichigona kumanija kuti vanhu varambe vari negative
kunyange hazvo chirongwa ichi chakapiwa mvumo nebazi rezveutano hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwewo divi ravo tsvagurudzo yakaitwa gore rapera nesangano reZimbabwe Population Based Impact Assessment inoratidza kuti Zimbabwe iri kubudirira zvakanyanyisa munyaya dzokudzikisa kutapuriranwa kweHIV AIDS zvokuti panosvika gore 2030 zvinotarisirwa kuti nyika inenge isisina dambudziko rechirwere ichi Zimbabwe ine vanhu miriyoni imwe chete nemazana maviri nemakumi matatu ezviuru 1,230,000 vanorarama neHIV AIDS ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
Sangano re Premier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvinenge zvine vatambi vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare vanoti hapana chikwata chaita mitambo kana chisina kuita ongororo yakazara yechirwere cheCOVID-19 muvatambi vacho. VPSO vapa zvikwata nguva ino kuti zvongorore vatambi vazvo chirwere ichi pasi peurongwa hunenge huchikokerwa nekomiti inoona nezveutano mugungano iri yePSL Sports Medicine Committee. Izvi zvinofanirwa kuitwa mitambo isati yatanga zvekare. PSL inoti hapana mutambi achatenderwa kupinda munhandare kuita gadziriro nevamwe asina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Pamusoro pezvo Muzvare Bare vanoti mitambo ichamiswa kana paita vatambi vanomwe vachaonekwa vaine chirwere ichi pazvikwata zviviri zvinenge zvichifanira kusangana. Parizino, mitambo ya mkambo miswa ne Sport and Recreation Commission zichitevera kukwira kwaita uwandu wevanhu vari kubatwa ne COVID-19. Vatambi vatatu vaviri vacho ve triangle ndo vakaonekwa vaine chirwere che COVID-19 kubva pakatenderwa mitambo yenhabvu kuitwa muna chivabvu. Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti vapa vatambi vavo hurongwa hwekugadzirira vari kumba panguva ino yekumiswa kwemitambo. Parizvino dziri kuratidza kuti Ngezi Platinum Stars, FC Platinum, Chicken Inn ne Highlanders dzave negumbo rimwe chete makota finari echibuku Super Cup. Dynamos iyo ine mapoints 14 yatove mukota finari kare, asi muraridzi wayo Tonderai Ndiraya haasati agutsikana.
Tira kuramba tichingoenda mberi, tichiramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi.
Pazvikwata zvine mukurumbira, Capes United chete ndiyo iri kutatarika iri pachinhano chechitatu mugungano rezvikwata zvina. Makepekepe ane mapoints manomwe pasi peDynamos iri kutungamira gungano iri, uyezve point imwe chete pasi peYada. Painodzoka mitambo ichange ichitambwa mangwanani pamwe nenguva dzekudya kwemasikati kuitira zvikwata zvifambe nguva dza 6 manheru dzisati dzakwana sezvakatarwa paurongwa weCOVID-19 lockdown uhwo hunorambidza vanhu kufamba famba kana nguva dza 6:30 dzadarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chelive talk na 8 PM chirikutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika zvikuru dambudziko reCOVID-19. Zvongo yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba yekutanga yecovaccine vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabayiwe nhomba yepiri. Madzimai akawanda munyika anonzi haana ruzivo pamusoro pehomwe yemari inobatsira madzimai yeWomen Development Fund. Sangano rePremier Soccer League rinoti harisi kuzopa mvumo yekupinda munhandare zvikwata zvinenge zvine vatambi vasina kuongororwa chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida utitumira tsamba mboja, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwaniswa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka, matere.
So we see